Hakuma noga mayashe rakanaka endi maitsa avo ema semi final abuda achaya manyo mangwana aikutanga inenge iri kuna 10 past 8 manheru 7 August 2024 endi mukomana wedu makanaka ishe charamba ndoo mugrupu rachange ari kumhanya na 10 past 8 mugrupu mune wekuSweden anoitwa iye Elanson mune wekuCanada anoitwa Brown muna iye charamba ari kunge ari imomo kozoyawo Joshua Hartman wekuGermany Noah Lyles wekuUnited States of America Desalu wekuItaly muchizopesera muna Thomas uyo anobva kuJapan tichitarisa rinoteera rachona richamhanywa na 18 past 8 manheru 7 August 2024 mugrupu muna wekuNigeria onowozokire Canada muna Rodney South Africa muna Van Niekerk Italy muna Toto Belgium muna Fanabole natapiwa na Shemakara Undomari yese yakamirirwa na Knighton uye Brazil ina Koreo so ndovanhu vari kumhanya mangwana vachamhanya nevakomana vedu vachikwidzana navo kuti tione kuti vachabudira here vakomana kupinda mufinal tiri kuvanamatira tiri kuvaencourajea tiri kukumbira nyika yese kuti inge ichiitawo minamato yavo tichitaura zvakanaka nezvevakomana vabazi pamagurupu pedu pamasocial media vavadi kuti vange vachikwanisa kumirira nyika vachibudisa the best yatinoti the best yavo
tichitarisa mujaho uyu we200m makanaka charamba natapiwa makarau vanofanira kubuda sei mumasemifinals umu kuti vapinde mumafinals
semitemo yekumhanya kwazvainoreva zvikureva kuti mumahit avari ava vakomana vanofanira kuita number 1 kana number 2 uyezve vaviri vari muich hit vanenge vaita number 1 number 2 ndovanoprogressa kuenda kumafinal pamusoro pezvo pachazotorwa the next vaviri vari fastest muqualification iyi vanoadvanzawo zvakare kufinal so pane mukana zvakare wekuti nyange ukatadza kuita number 1 number 2 asi ukamhanya nguva shoma kudarika vamwe vese waitako number 3 whatever number pane dzimwe number asi uri ngewamhanya zvine time iri pamberi kudarika vamwe vese vasara pa1 and 2 yatataura pamusoro unenge uchizoendawo uri mumwe wevaviri vanenge vachienda kumberi.